This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 5, 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bumbiro remutemo renyika ino rinopa munhu mvumo yokuita izvozvo.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti hapana chakaipa kuti vanhu varatidzire murunyararo apo vanhu vari kuronga kuramwa mabasa nyika yose. Mutungamiri weMDCT vamogeni tsvangirai vanoti zvekuti vasiye basa pari zvino hazvina nematuro ose. Amai Joyce Mujuru vanoti munyika ngamuitwe sarudzo nechimbi-chimbi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano akawanda munyika akaita se hashtag this flag tajamuka nemamwe ari kukurudzira vanhu kuti vasaenda kumabasa mangwana vachiratidza kunyunyuta kwavo nemamiriro yakaita zvinhu munyika. Izvo zvinotevera kuratidzira kwakaitwa muHarare neZuro vanhu vachiti vanoita nenyaya yehuori hwavanoti huri kuitwa nemapurisa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti vanhu vanodarika makumi mapfumbamwe nevana vakasungwa nemapurisa. Amai Charamba vatiwo vanhu vanofanira kumisa tsika yekupisa pamwe nekupwanya zvinhu. Asi zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika, sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association rati haroone chakaipa nevanhu vanoratidzira murunyararo. Vesangano iri vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti hurumende haisi kuvapa zvayakavavimbisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia.
Tataura nezvazvo kuti bumbiro remutemo renyika ino rinopa munhu mvumo yokuita izvozvo. Asi tatiwo kana izvozvo zvikanzi zvaitika, nokuti hapana anoziva kuti zvinoitika here, zvinogona kusaitika. Asi kana zvichinge zvaitika, vanhu ngavarege kupwanya midziyo inodhura, nokuti zvinoita kuti tizorasikirwe nemari yakawanda yatachifanira kudya kuisa mudumbu medu.
Asi hamuoni chakaipa pane vanhu vari kuratidzira vachiti zvavo?
Tigoni kupikisana nebumbiro remutemo, nokuti vanhu ava ndiona sokuti vakatarisawo pabumbiro remutemo. Saka kuti titi isusu tinoisa mutemo mutsva usina kutenderanwa nevanhu, kunenge kwakutopikisana nezvakatenderanwa nevanhu kuti vazouya vazoisa mutemo iwoyo mubumbiro remutemo wenyika.
Saka makamboteera here kumutungamiri wenyika kuti mudzwe kuti zvakafamba sei pane zvamakambosunga?
Ndinoimba kuti pamwe kudai papo ndo pamwe patingati takaa tichingotarisira kuti mutungamiri wenyika semazivira atinomuita haaizomirira kuteerwa. Taingofunga kuti munhu anoti zvaataura zvotanga kuitwa. Saka kusaitwa kwazvo ndiko kwanyanya kuti tizoti ko zvaita sei, zvitaona sokunge nguva yareba pasina chati chaitwa pane zvakataurwa.
Asi ka hurumende inenge iri kuti zvinhu zvaiomera iri kutotadza kubhadhara vaoka vamwe vashandi vamaiya.
Handiziviwo kuti kana zvaiomera chaizvo zvoreva kuti zvaive nani kuti ivo ava veropa rakaniwa nembwa vane upenyu husingarwadziwe kuvajaira kutambura varwiri verusununguko ndivo havo vangazotariswa pekupedzisira patariswa vanhu kwavo chaivo here?
Mutauriri wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, mutauriri wesangano reTajamuka vaPromise Mkwananzi vanoti urongwa hwavo hwekuratidzira huri kufamba zvakanaka. Ngatinzwe hurukuro yavaita na Blessing Zulu.
Zvakamira zvakanaka chose, vanhu vatambira zvikuru mashoko ataparura ekuti mangwana vambotu zororei kuenda kumabasa kuti varatidzire zvafara kwavo nezviri kuitika munyika. Saka tinotarisira kuti mangwana vanhu vachanzwa shoko, vodaira shoko neuwandu hwavo kuratidzira kututumwa kwedu kuhurumende yavamugabe nevamwe vake. Uyezve tatambira zvikuru nemufaro mashoko atanzwa ataugwa neavo vakarwira rusununguko renyika atinoti maovo veterans vataura ivoti vari kutsigira chirongwa chekuti tiratidzire kusafara kwedu vatibaidyira zvekare hurumende kuti iteerere zvichomo zvevanhu.
Ko, nhasi pane zvamaita here kuti mukurudzire vanhu kuti vange vachiratidzira mangwana acho?
Pane zvataita, pane zvatiri kuita, zvatasurara tichiita kusvika mune ramangwana tichiratidzira, tikurudzira vanhu, tichishingisa vanhu kunyanyanyanya ndava vanhu vari kutya, asi vati tivape ushingi tivaratidzire kuti kana vakawanda muuwandu hwavo ndo mune simba, ndo mune Zimbabwe yacho, ndo mune dzinde renyika inonzi Zimbabwe. Muruzhinji rwedu neuwandu hwedu ndo mune simba, saka tikurudzira nekushingisa vanhu mangwana kuti vabatane vashandise simba ravo kuratidzira kuti ndivo vanosimba.
Mutauriri wesangano reTajamuka vaPromise Nkwananzi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abatawo vaStan Zvorwadza vesangano reNational Vendors Union nezvekuratidzira kwemangwana uku.
Veruzhinji Zimbabwe yese vari kuvimbisa kuti mangwana havasi kuenda kumabasa. Vashoma vavo vachaenda kumabasa. Hakuna zvizhinji zvinogona kubuda. Asi zvatiri kutarisira ndezvekuti Zimbabwe iri kufanira kucherechedza sehurumende yevanhu kuti haifanirwe kuti idyare mapurisa sezvaiita nhasi, kuti taundi yega yega kwese kwese angova mapurisa vakagarira vanhu kuti vatsatise kuti vana veZimbabwe varatidze kunyunyuta kwavo. Asi zvinhu izvi tiri kuona zvisingabudirire, nokuti zvakaitika kuGate Bridge zvinoratidza kuti kana mwana weZimbabwe atsamwa anogona kuita zvese zvese. Zvakaitika nezero kuruwa, zvikaitika kumabvuku, zvikaitika kuEpworth. Zvinovaratidza ivo pachavo kana vari vanhu vanofunga kuti vana veZimbabwe vatsamwa. Nhasi patataura isisu tiri pagungano, tati tiri kukurudzira mumwe nemumwe ari kunyunyuta kuti aende pastreet anoratidzira aramwe basa.
Vamwe veZANUPF vari kuti imimi veTajamuka ndimi muri kukonzera mhirizhonga.
Hatitenderere navo, vanhu vari kungotsvagawo kuti vawane chekutaura. Nokuti mukatarisa zvakaitika kuBate Bridge, hazvinei nekuti mwana mumwe chete weZimbabwe aita zvinhu izvi. Vakaudzwa nevanhu kuti inini reversai statutory instrument 64 yamunoda kubhana kuti zvinhu zvikwanise kupinda munyika. Imimi mungabhane zvinhu zvisei tisina zvinhu zvacho munyika medu? Vakaita nharo. Vana veZimbabwe vakasimuka, vakatsamwa, vakaita zvavakaita kuBate Bridge. Isisu tinotokondema kuti hatidi violence.
VaStan Zvorwadza ndevesangano reTajamuka uye National Vendors Union of Zimbabwe vachitaura naNtungamiri Nkomo Studio 7 vari muHarare. Zvichakadaro, kumasvingo kunonzi hakuna kumira zvakanaka sezvo vagari veko vari kunzi vanga vabuda mudhorobha na7 manheru ano. Vanhu vane chitsama vemasangano akazvimirira oga vakambosungwa vachinzi vaironga kuratidzira. Mapurisa anonzi akazara muguta iri. Ngatidzwe hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navazivanai Zorodzai vesangano reContrad kuti tinzwe zviri kuitika.
Mapurisa akazara mudhorobha. Inyaya hombe yakaitika nezuro ndeyekuti takatenderera isu semusangano reContrad vemura vemasungo Residence Trust tichipa ndingati maonero atiri kuita akafanana nekukurudzira vanhu kuti aiwa mangwana ngatiregedzei kuuya kubasa. Mangwana munhu wese tingangokuti bhedhedheyi rako tiregedzai kuuya kubasa. Tomboonawo kuti pa15 billion yakabiwa tikagara kumba hatikwanisire kuirongera taza taza ratinogona kupiwa nehurumende iroro. Zvichakadaro tine nyaya kunze kuno kumasvingo takafanana nevanhu vekuchingwizi vasina pokugara kutaura kuno kwatiri kuita. Tine dambudziko rakafanana nemapolic road block izvezvi. Tine dambudziko rakafanana futi nekushayikwa kwamabasa.
Tiri kunzwa kuti mudhorobha makazara mapurisa, zviri kufamba sei uye vari kuudza vanhu kuti kudii?
Mapurisa ari kukurudzira vanhu kuti 7 o'clock ichayo vange vabuda. Tiri kutoona izvezvi vanhu vemisika vari kutorongedza. Ivo mapurisa pachavo vari kufamba vari mashure kwemotokari maopen truck epolice yeZimbabwe Republic Police. Vakatopfeka riot gi dia vamwe vakabata puti vamwe vapura manje manje vanga vachitova nehimbwa vachifema fema dziri mberi kwavo vakadzitunga necheni
avanga vari vazivanai zoro dzai vesangano recotrad vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reZimbabwe Nurses Association rinoti vana mukoti vazhinji vari kutadza kuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari yekufambisa nezvimwewo zvichitevera kusabhadharwa kwavo mari dzemihoro dzemwedzi wapera nehurumende. Kune rimwe divi, sangano reApex Council rinobatanidza masangano evashandi vehurumende raudzawo Studio 7 kuti dambudziko iri riri kubatwa vashandi vehurumende vazhinji kunyanya vadzidzisi vanonzi vatotadza kuenda kuzvikoro zviri kuita kuti vana vadzoswe kumba kune dzimwe nzvimbo. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nechimbi-chimbi sezvo kusakwanisa kuenda kumabasa kwavana mukoti kuchinyanya kubata varwere. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaDongo.
Vana mukoti havasi kurama mabasa sekutaurwa kwazviri kuita. Asi ana mukoti vari kutadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti havana kuendesa kumabasa. Kana muchicherechedzisa, mukoti anofanira kunge akatambira mari yake musi wa24 June. Haana kuitambira, akazonzi mukoti achaona mari yake musi wa14 July. Mukatarisa kubva musi wa24 May takatambira vakoti kusvika musi wa14 July. Ana about 50 days, ana mukoti asina kutambira. So zvaakureva pari zvinezvi ndezvekuti ana mukoti vazhinji havachakwanisi kuenda kumabasa, havasisina mari yekufambisa, havana magetsi chacho ekudzisa mazuva ano, saka havasisina, akatotuka akapira akadzima, havana chinhu chekuainisa mainifomu nekuti mari dzinotambira isu nekuoma kwakaita nyika ino negavhenmendi yakaomerwa tinozviziva hazina kuwanda zvekuti mukoti angawana mari inogona kustrecha for 2 months asati atambira imwe ichishandisa mari yemwedzi wakapera. So ndodambudziko riripo hombe iroro riri kuita kuti vana mukoti vave vari kutatarika vachitambura vachiyecheka kuti vangaenda kunobatsira varwere sei. Chekudya chaio chaicho kana akakwanisa kuwana kamari kekuenda kubasa kwacho kana kutoti iye anogara padhuga anogona kufamba netsoka oenda kubasa, hati chekudya chaicho kuti anwe tii haana, kuti adye lanji haakwanisi. Ndi munoziva mukoti kuti ashande zvakanaka psychologically, anofanira kunga ari stable nekuti tinoshanda nevarwere. Varwere vanhu vanoda munhu anenge aine mwoyo munyoro, ane mwoyo nepfungwa dzake dziri pamwe chete panguva iyoyo.
Ndedzipi nzvimbo dzamungati dzakanyanya kutarisana nedambudziko rekushayikwa kwavana mukoti mumabasa nenyaya yekuti havana mari yekufambisa?
Nzvimbo dzinonyanya kuafitika kazhinji mataunzi, nekuti vanhu vari mumataunzi vanorenda, vanogara kudzimba dzinoda kubhadharwa rendi, kunoda magetsi avanobhadhara ekujusa akaiswa maprepaid muHarare umo, kuBulawayo, hana Gweru, hana Mutare, nzvimbo idzodzo hana Chinhoyi. Vakoti vedu vari padambudziko rakanyanya sitiriki.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vave kunzwa zviri nani uye vanotiwo vari kuti vasiye basa vari kutaura zvemugotsi matsuro. Blessing Zulu Studio 7 abata vatsvangirai akatanga nekuvabvunza kuti vave kunzwa sei kubva pavakabva kunorapwa kuSouth Africa.
Tikautenda vateereri venyu neadikani vose kuti tikunzwa zviri nani. Hapana chinofanira kuti vanhu vavhunduke. Panorwadza ka panofanira kuti parapwa and kurapwa kwacho ndokwatiri kuitwa. Handioni chinoda kukashamadza ipapo. Ndinotenda kuti pandinopedza program muro wangu unovadzokera pa paunofanira kunge uri kati da kutenda vanhu minamato nesupport akandipa chiringu chiro.
Saka muri kumboita basa here kana kuti muchiri kunaya zvenyu muri kumba?
Haukatandi mbiri tambonaya tiri kumba, tinoedza kurera chirwere icho kati tiri kufamba. Maonero angu kuti handisi kuona hangu zvimwe zvinhu zvakanyanya kashamwadza patreatment pacho.
muri kufara here nekubata basa kuri kuitwa nevamwe mubato renyu imi muchinaye henyu kudai?
Ndoda kuzvikudza kuti kufa kwemujo nekamba haivhari. Kana vamwe vasipo, vanosarawo varipo vanofanira kuita basa sebasa. Basa riripo rinofanira kuti riitwe ende vari kuita.
Vamwewo vanatinhaidzirwe vanga vava kuti ndonguva yekuti vatsvangirai vasiyire chigaro chekutungamira bato reMDCT vopa mumwe munhu. Munoti kudii nemashoko aya vachiti vatsvangirai vanofanira kuenda pamudyandigeo?
Inga vataura wega vane kuti ndovanatinhaidzirwe. Kurwara kwomunhu hazvirevi kufa kwomunhu. Kurwara kwomunhu kana munhu achiapwa tsvangirai atanga kurwara here? Kamwe vanongorwara vanhu vachizorapwa vachipona zvichifamba zvinda mberi. Kungangoti kurwara kwaita munhu obva watotaura kuti yanga achibva kuti zvadii. Kana iwe mangwana ukarwara unoita ngatiregei kumhanyira kwakadaro nokuda kwekuti kurwara mutoo womunhu wese. Munhu anogona kurwara asi chiri pamhano chekuti kana zvaazviri zvokuti tida kutsvaga mumwe mutungamiriri nokuti munhu arwara ndatanga kuzvinzwa izvizvi zvinototaurira kuti hazvina kana any reference.
Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Teererai zvakare mangwana apo tichaenderera mberi neurukuru yedu navatsvangirai. Mutungamiri webato reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kufanira kusiya basa poitwa sarudzo itsva sezvo vachiti vatadza kutungamira nyika zvakanaka. Mutoro wedu wenhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, amai Mujuru avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vati zvinhu zvasvika pakaomarara munyika zvekuti chave kudiwa isarudzo itsva dzinounza utungamiriri hutsva munyika. Vati hapasisina tarisiro yekuti hurumende yavaRobert Mugabe ichakwanisa kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji.
Ngatichingoonai vanhu wee kuti ngazvichidzokera kuvanhu vasarudze mutungamiriri anotanga zvinhu patsva.
Vati vaMugabe kana vakaramba vakaoma musoro vasingade kusiya chigaro zvinhu zvichaenda kuna Taisireva.
Kuoma musoro kungangodaro kuripo asi ruzhinji rwataura ini ndakavanzwa hakuna kana mwedzi waperapo. Vega nemuromo wavo vataura kuti utungamiriri hunobva kuvanhu. Ndo vanhu vachoka? Havavezwe vanhu vataura.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaMugabe pamwe nebato ravo reZANU PF sezvo mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mashoko amai Mujuru anoyo apo pave nesvondo veruzhinji vachiratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika dzinosanganisira muHarare vachiti havasi kufara nemamiriro aita zvinhu munyika. Zvichakadaro, amai Mujuru vati veruzhinji vane mvumo yekuratidzira sezvinotaurwa nebumbiro remitemo yenyika uye vakurudzira mapurisa kuti asarove vanhu vari kuratidzira nepamusana pekuoma kwaita zvinhu munyika.
Ikodzero dzedu kuti tive noruremekedzo kuupenyu, tiremekedze zvakare kuupfumi hwakaitwa nevamwe, tiremekedze zvakare pfungwa dzevamwe.
Vashorawo hurumende nekudzika mutemo unorambidza kupinzwa kwezvimwe zvinhu munyika vachiti veruzhinji vari kuita izvi nepamusana pekuti munyika macho hamuchina mabasa.
Zvakonzereswa nokuti kumaindastri kwazvinogadzirwa zvinhu zvedu munyika yedu kwakavharwa kuzhinji kwacho.
Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uku kwakonzera kuti mamwe masangano akurudzire veruzhinji kuti vasaende kumabasa kwemazuva matatu kubva mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU PF vaIgnatius Chombo vanoti bato ravo riri kusangana mangwana kuti rizeye nyaya dzezveupfumi uye nyaya dzevanhu vakadzingwa mubato iri vachinzi vanotsigira amai Mujuru. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 16065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria nasi inonzi yadzivisa kuputitswa kwemabhambu nemadzimai anga akazvipakatira nemabhambu aya. Mutauriri wemauto Vasani Kukasheka Usman vati madzimai aya anga atumwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Madzimai aya anonzi apfurwa nemapurisa asati aputitsa mabhambu aya muguta reMunguno. America yayambira vanhu muLagos kuti vangwarire kurwiswa neBoko Haram. Mukuru webazi reFederal Bureau of Investigation kana kuti FBI va James Comey vati amai Hillary Clinton havasi kuzochuchiswa munyaya yavanga vachiongororwa yekuti vaishandisa sambambozha yavo mukuita mabasa ehurumende apo vainge vari munyori mubazi rezvekubudiswa mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvinodarika zana zvaratidzira nhasi pamahofisi anga achiitirwa musangano negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa pamwe nevemabhizimusi vemunyika iye. Chiitiko ichi icho changa ichitungamirwa nemasangano anotire Zimbabwe Vigil ne Restoration of Human Rights chinonzi chatyisa vaChinamasa zvikuru mushure mekunge vavharirwa mumotokari yanga ichiedza kuvatakura kubva pamusangano uyu. Vafungai mabhunu vanove murongo wemabasa muZimbabwe Vigil uye varisa chigaro weRestoration of Human Rights muCentral London vanoti mapurisa ndio atozokwanisa kubvisa vanhu vanga vachiratidzira ava avo vanonzi vanga varara mugwagwa vachivharira motokari iyi. Vamwe vanonzi vapinda musangano wekuedza kukwezva vemabhizimusi uyu ndavatendai biti vanove mutungamiri webato rePDP uye vaive gurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa. Tabata vamabhuno kuti tinzwe mafambiro aita zvino.
Taungana pano nhasi tichizosangana naChinamasa. I think makaona zvatakaita nezviro paChatham House. Takamumirira tikamupopotera tikamuratidza kushungurudzika kwatiri kuita nekukanganisa kwaarita nyika yedu. Saka nhasi tamukira pano kusendanda pano na7 o'clock. Motikari yaChinamasa yazosvika na8 o'clock. Takaimhanyira dori chingovhurwa patatu tinaye naye tikamuudza tikati munouya kuno kukumbira mari ko15 billion makaisa kupi nyika yedu yamauraya. Tikamutaurira kugunun'una kwedu kwese tikati tave kujunga nechigunwe akamhanyira mukatimo. Saka azotobuda kuda kuenda kulunch patamuona vanga vada kushandisa taxi black cab patamuona kuti akwira mublack cab pataivharira. Taivharira for 1 hour vanhu vakarara mrod vakagara. Mapurisa akati tavane kutakura vanhu vakazotema taxi yacho nemazai. Yazvimhanyisa ikazoenda kusaka ine zvitazwa kuzi anenge achadzoka kuti ada kuita kusaka takatongomira ipapo process yedu ichapera nhasi manheru na7:30.
Makamira muri papi paari kuitikira zvinhu izvi?
Takamira tiri pabuilding yacho pari kuitwa conference yacho pa3 muna Nobel Street muLondon UK. Tekutaura kwanzi kuita takatomira ipapo ende pakatodzarawo mapurisa emuno manenge achitsvaka kuchengetedza mitemo nemaprotesters maorganization akawanda wanda ekuZimbabwe aripo pano.
Vamwe vari kupinda musangano uyu ndavanani?
Taona tendai biti kuseni ndo zvimwe zvandakanganwa kuti tendai biti awe akati mhoresa tikamubvunza akati no ine ndiri kutenda kunogadzira zvinhu kuti vanhu vasanyeperwa saka inoitanhoi tendai ndiye akuitawo presentation and from what he told us I think he's doing the same kutaura kuti mungunyeperwa nemukuru wavanhu vauraya nyika.
Vanga vari vafungai mabhunu vanove murongi wemabasa muZimbabwe Vigil uye varisa chigaro weRestoration of Human Rights muCentral London vari parunare muLondon neStudio 7. Tabatawo Dr. Godfrey Kanyenze vanove nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe avanoti avaoni vaChinamasa vachibuda nechinhu mukupema kwavo sezvo Zimbabwe iri kukundikana kubhadhara zvikwereti zvayo.
Kufamba kuri kuita vaChinamasa vachitsvaga mari zvinoratidza kuti nekuoma kuri kuita zvinhu nekuramba kuchiperera kuri kuita upfumi hwenyika kuirengenda kweupfumi hwenyika zvakureva kuti vakutoona nzira yavakapuhwa yokuti vagadzire nyaya yezvikwereti vaite ukama zvakare kudyidzana nenyika dzose dzepasi rose ndo nzira yavakapuhwa iyoyo. Asi kuya kwavava kuita kunoratidza kuti vanonokerwa. Vari kutoona kuti sekuteerera kuita upfumi hwenyika kudengenda kuita upfumi hwenyika zvotoda kuti vawane mari yokufanira kushandisa nekuti iko zvino zvinhu zvatsviriritsa. Mari dzehurumende hadzina kumira zvakanaka, mari dzinobhadharwa vashandi vehurumende hadzina kumira zvakanaka, vari kutotaurira nevashandi vemuhurumende. Tinozwa kuti vakangopuhwa maadvance $100 mwedzi waJune zvichireva kuti mamiriro ehomwe yehurumende yavachinamasa haana kumira zvakanaka, ndokusaka zvisingashamisi kuti vavatora chidanho chekufamba vachitsvaga mari.
Asi munoona paine chinobuda navachinamasa here, tichiona kuti ukama hweZimbabwe nenyika dzekumawirira idzi hwanga husati hwatwasuka?
Handifungi kuti pane chinobuda nokuti vakatobvumirana nechekare hurongwa gwara rinofanira kuteedzwa. Gwara iri rinoreva kuti vachinamasa vasati vatombopuhwa kana kakobiri vanofanira kutanga vabhadhara mari yezvikwereti inoita 1.8 billion yavakakwereta yave mumashure yeIMF, World Bank neAfrica Development Bank. Kana vabhadhara mari iyoyo ndokwanozotanga zvakare kubvumirana nekuda kwechirongwa chinonzi Interim Poverty Reduction Strategy. Pasa papo kuganichidzanwa mari panofanira kutanga kuzadzikiswa zviga zvavakabvumirana nazvo. Saka zviga izvi hazvisati zvatomboitwa nehurumende yedu. Chiga chekuti mari 1.8 billion chinge chabhadharwa ifanira kunge chakatoitwa kupera kwaApril. Asi iko zvino hurumende yakati mamiriro akaita zvinhu hazvina kumira zvakanaka, saka vava kutaura kupera kwaOctober. Saka naizvozvo zvinochireva kuti hapana munhu anokupai mari kwavari kuenda ikoko musati mazadzikisa zviga zvamakabvumirana naizvozvo.
Tinoonawo kuti vachinamasa vari kupinda munyika dzakaitawo seFrance, Sweden neUK vachisangana nevemabhizimusi nevamwe vakadaro. Zvingatarisirwa here kuti ndezvekutsvaga mari yekubatsira nyika pari nhasi kana kuti vava kutotsvagawo vanhu vanouyawozoisa mabhizimusi munyika yatingati investment?
Inini kuona kwangu ndezvekuti vanenge vachibatanidza nyaya idzodzo, vanenge vachitsvagawo mari. Vakataura, handi vakatotanga kutaura kuti hurumende yakabhoroka haisisina mari, haisisina kana kobiri. Zvichireva izvo kuti vari kupa mukana wekuti kana paine anenge anzwa chenyoro ane homwe yakadzika angangovapowo mari. Zvakare vaenda kunze kudaro vanoonawo mukana uri wekutaura nemabhizinesi ekunze kuti vanogona kuuya vauye. Asi zvakare hapana munhu anotanga avamhanyira munyika ine vanhu vari kurwa, vanhu vari muhurumende vari kurwisana pachavo, mafactional fights aya muchirungu. Zvinoreva kuti panofanira kutanga pagadziriswa zvinhu zvese izvozvo zvikanyatsa kudzikama, nekuti pari zvino hapana munhu anouya achiunza mari yake munyika yenyu ramangwana risina kujeka.
Vanga vari Dr. Godfrey Kanyenze, vanovenyanzvi mune zveupfumi, vachitungamirawo sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nemamwe masangano munyika yose mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakarwa hundu yerusununguko vanoti hapana chakaipa kuti vanhu varatidzire murunyararo apo vanhu vari kuronga kuramwa mabasa nyika yose kubva mangwana. Mutungamiri weMDCT vamogenitsvangirai vanoti zvekuti vasiye basa pari zvino hazvina nematuro ose. Ukuwo mutungamiri weZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vanoti munyika ngamuitwe sarudzo nechimbi-chimbi sezvo hurumende yava mugabe yakundikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington this Tuesday, July the 5th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Chris Gande.
And here are our top stories this evening.
The situation is calm but tense in Harare following riots in the city yesterday, with residents now preparing for a mass stay away tomorrow.
I think that the country is ignited, that the people are responsive to the call to express their unhappiness with the state of affairs in the country.
Zimbabwe People First leader Joyce Mujuru calls for fresh elections in Zimbabwe amid peaceful protests in the country.
In the view of these myriad problems, we challenge Robert Mugabe to call for fresh elections.
Protesters forced Finance Minister Patrick Chinamasa to sit in a taxi for more than an hour.
And MDC leader Morgan Tsvangirai says he is recovering from cancer of the colon.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
The national strike by government workers started today and is expected to gather momentum tomorrow when citizens are expected to join it in what has been dubbed a national shutdown day by political analysts around the country. There was limited or no services at schools, hospitals and government officials. Some civil servants stayed home or simply reported for duty but were not working. Ivan Chifera has more details from Harare.
Some schools, especially those in areas rocked by violence yesterday, were deserted today, while at major health institutions like Parirenyatwa and Harare hospitals, services were limited with no doctors and a few nurses attending to patients. Some of the workers, who refused to be named as they are not allowed to speak to the press, said Parirenyatwa Hospital discharged an unprecedented high number of patients yesterday and today as the strike began. Doctors had completely downed tools, and when Studio 7 visited the hospital in the afternoon, some sections had closed down while others had very few patients. Though most pupils in Harare's southwestern suburbs attended school today, authorities told them not to come to school tomorrow. Cecilia Alexander, chairperson of the Apex Council, a body representing government workers' associations, said the job action was successful but was worried that some political activists were planning to hijack the strike tomorrow. She said theirs was purely a labor issue. However, Promise Mkwananzi of Tajamuka Sesijikile movement said they are ready for tomorrow.
I think that the country is ignited. The people are responsive to the call to express their unhappiness with the state of affairs in the country. And I can tell you that the response is overwhelming. We expect people to respond very positively to the initiative that we have put in place to ensure that we express our unhappiness with the state of affairs, the misgovernance of the country, the level of corruption, the disappearance of 15 billion, the long incumbents of President Mugabe, among other issues.
The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association added a positive voice to the mass protest, saying they are fully behind the people. The former freedom fighters called for calm during the peaceful protest. Association spokesperson Douglas Mahia urged political parties to tell their supporters to be calm and churches to pray for peace.
We encourage all religious leaders to encourage the congregants to engage in prayer and fasting for God the Almighty to intervene to avert disaster or, you know, loss of property and whatever. All people with influence over any sizable groups of people should use their influence to avert any forms of escalation of violence.
He said it was imperative for government to listen to the needs of the electorate, adding it was unfortunate that government ministers are not concerned about people's problems.
We also want to urge government to hear from the people or sections of society that are registering dissatisfaction to the services of government. People do not want tailor-made solutions to social and political problems.
At the same time, several companies have told their workers to stay home tomorrow. Others, like Theatre in the Park, said they had cancelled tomorrow's show for the safety of the actors and audiences.
For the safety of our artists and audience, we have cancelled the show. As you know, the show is coming from Bulawayo, the artists are coming from Bulawayo as well. So it is also safer for them to stay in Bulawayo until the situation in the country is, we feel that it's now safe to do the show.
Police have warned people against taking the law into their own hands, saying anyone who breaks the law would be arrested. Today, police maintained roadblocks at roads leading into the city center, and buses that ferry civil servants were manned by armed police officers. Indications are that the ruling ZANU-PF party's politburo is expected to meet tomorrow. The highest organ of the party outside Congress is scheduled to discuss the current state of the nation, among many other issues. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chipera.
Social media has been flooded with messages urging Zimbabweans to stay home tomorrow ahead of a proposed mass protest against current problems bedeviling the country. Some of the people calling for a complete shutdown of businesses are Pastor Ivan Mawarire of This Flag Movement and youth group calling themselves Tajamuga Sesijigile. In a video circulating on WhatsApp and Periscope, Pastor Mawarire says the shutdown is designed to force President Robert Mugabe's government to respond to the needs of Zimbabweans. Our reporter Patricia Mdadigwa speaks to people in Harare about the proposed shutdown.
While the situation was calm today in Harare Central Business District, some local residents interviewed by Studio 7 expressed mixed feelings over the proposed complete shutdown of the nation. One of the residents, Isaac Watsomba, said he has not yet made a decision on whether to go to work or stay home. Watsomba, who works for a private company in the Central Business District, said he will assess the situation before making a decision on the mass action.
It's not easy to say somebody is coming to work or is not coming. It all depends on the day when you wake up early in the morning, because people, they fear of their life that something might happen. And if you come to work, maybe later on, there is no transport to go home. That's another problem.
However, the majority of the residents who spoke to Studio 7 said they will join the stay away. 27-year-old Jeff Chaiteji, who claimed that he holds a master's degree, said despite the violence that characterized the protests in Harare yesterday, he has no option but to take part in the mass protest since he's currently unemployed.
We are not afraid for anything. We are ready for what is happening tomorrow. Even the police, we are going to check the edge. Enough is enough.
Another resident, Yvonne Musarurwa, who is a vendor, told Studio 7 that while not selling her wares would be a huge loss to her and her family, who depends on herself for survival, she supports those that are calling for the shutdown, and tomorrow she will be suspending her vending business.
I'm not going to come to work tomorrow. As a citizen of Zimbabwe, I do respect those who are calling for a shutdown for tomorrow. Maybe we are going to be able to access our monies from the banks. Maybe Mugabe is going to step down.
Tongai Mazdo, a Budiriro resident, said many people in Harare spend the whole day today encouraging each other not to go to work tomorrow. Mazdo said he fully supports the peaceful complete shutdown of the nation and hoped that President Mugabe would listen to their grievances.
I'm going to urge all my workmates not to come to work, for us to demonstrate, to show that we are hungry. Also, our children are suffering because of him.
Efforts to contact presidential spokesperson George Jaramba were fruitless, as his mobile phone was not reachable. ZANU-PF spokesperson Simon Kayamoyo declined to comment. Section 59 of Zimbabwe's constitution states that every person has the right to demonstrate and to present petitions, but these rights must be exercised peacefully. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Patricia Mudadigwa.
At the same time, former Vice President and opposition leader Joyce Mujuru has called for fresh elections amid public anger and protest over the country's deteriorating economic situation. Thomas Chiripatsi reports from Harare.
Mrs. Mujuru told a news conference held at her Harare residence today that President Mugabe should dissolve government to pave way for fresh elections to contain the country's economic crisis.
In the view of these myriad problems, we challenge Robert Mugabe to call for fresh elections now to get a new mandate if he thinks people have forgotten his promise of 2 million jobs. And people must know that people first. We are the future. We have the solution.
She said the government's recent import ban on basic commodities that triggered massive protests in the border town of Beitbridge was symptomatic of a government that has failed to provide answers to the plight of suffering Zimbabweans.
We note with concern the unfortunate and ill-timed decisions by the government to ban imports of basic commodities. The importation of basic commodities was providing the livelihood without meeting the gap caused by lack of local industrial production. This is even mistaken when there is rampant unemployment at over 8%.
Amid rising anger among Zimbabweans and spontaneous protests that are being held in some parts of the country, Mrs. Mujuru called on the police and other law enforcement agents to exercise restraint, saying Zimbabwe's constitution allows citizens to engage in peaceful demonstrations. She said there was no need for any heavy-handedness on the part of authorities as Zimbabweans are yearning for an answer to a myriad of problems that they are currently facing.
Police should protect the demonstrators, and everyone should know that demonstrators are the people, and don't forget those demonstrators are the government.
Mrs. Mujuru's appeal for peaceful demonstrations comes at a time when some groups have called for a 3-day mass stay away that is expected to start tomorrow. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Meanwhile, the Zimbabwe Nurses Association says nurses are failing to go to work following government's delays in paying their June salaries. Association Secretary General Enoch Dongo tells Studio 7 the $100 allowance given to nurses was eroded by bank loans and other expenses. Dongo says government needs to urgently address the issue as patients will bear the brunt of the impasse.
It's not like the nurses are on strike, no. They are failing to go to work. They don't have money for transport. They need money for rent. They also need money for other activities of daily living, you know, the money that is needed for you, for the upkeep of nurses. So if things were okay, the government give us that money, that is July money now or today, everything will normalize. This is the real one to go to work. You know, psychologically, you can't help a patient. When you are not psychologically stable, you need to be stable for you to help the sick. The challenge that we have at the moment, the biggest challenge. And if you try to force yourself to go to work when you are not stable, you can be harmed to a patient or even to yourself. Yes, the government, they've tried, they deposited the $100, but almost 99.9% of nurses have got loans with the banks. And so that money was taken by the loans.
Have you been trying to re-engage with government to see if they can take a different stance before July 14th?
Yeah, we engage the government, but as you know, in this country, things are not moving well. Government explained to us that they don't have money. They cannot pay us before 14 July, and that's where the problem is.
And which would you say have been the areas that have been most hardest hit?
The most hardest hit areas are towns, Harare, Bulawayo, Masvingo, Mutare, Beru, Noyi.
That was the Zimbabwe Nurses Association Secretary General Enoch Dongo speaking with Studio 7 in Harare. Meanwhile, church groups in the Southern Africa region of the country issued a statement saying they are concerned about the police heavy-handedness on protesters. The import ban on basic commodities, pending introduction of bond coins, large number of police roadblocks, and lack of payment of civil servant salaries.
MDCT leader Morgan Tsvangirai says he's recovering well following his disclosure that he has cancer of the colon. Tsvangirai has already been receiving chemotherapy in South Africa. He speaks with Studio 7's Blessing Zulu about his health condition.
Well, you know, it's a program that affects people differently.
I'm lucky to have recovered from the initial shocks. I'm now on a steady recovery, and I don't see anything unusual in my treatment. So I'll make an evaluation after two. But otherwise, everything taken into stride, I'm making progress.
Have you been back to work since, or you are still on the path to recovery?
Well, how do you, on one hand, you are being treated, on the other, you are back to work? No, I'm not yet back to work. I'm still at my initial stage of treatment. So, work-wise, that's another consideration. But I'm fine. You know, our type of work is that you work from home, you consult wherever it's necessary, you allow those that are there to do their work, and that's the progress we want to see.
Yeah, and are you happy with the way the work is being handled so far by your lieutenants?
No, I'm satisfied with the leadership that is being provided, and I'm sure that they will continue to provide that leadership.
Some of your critics were already saying maybe it's time for Mr. Tsvangirai to step down and focus on his health. What's your response to that?
Well, do we really conclude that if somebody is sick, necessarily that he's out? Can we be so conclusive that when people fall sick, therefore, that's the end of the story? We don't work like that. Sickness is a temporary affliction that one person can overcome. How many people have fallen sick and have recovered from their treatment? And what has that got to do with handing over leadership? What has that leadership to do with the sickness?
And that was MDCT leader Morgan Tsvangirai speaking with Studio 7's Blessing Zulu. We will air a second part of this interview tomorrow. Don't miss it.
Coming up,
a doctor's strike paralyzes health sector in Zimbabwe.
But first, a look at regional and international news.
The Federal Bureau of Investigation Director James Comey said Tuesday the FBI believes no charges are appropriate in the case over whether Hillary Clinton mishandled classified information while serving as Secretary of State.
Iraq's Interior Minister has offered to resign a part of the political fallout from Sunday's devastating attack in Baghdad.
And aftershocks from Britain's vote to leave the EU have spread to Eastern Europe, where nationalist movements say the British decision is giving strength to their campaigns against EU migration policies.
The Hospitality Association of Zimbabwe says the tourism industry is on a downward trend, registering a 5% drop in bookings between last year and March this year. The association has attributed the slump in business to the prevailing harsh economic situation in the country, fueled by a large number of police roadblocks and crippling cash shortages. Our reporter Lloyd Amoyo has more details from Mutare.
George Manyuma, president of the Hospitality Association of Zimbabwe, told Studio 7 in an interview that as a result of these challenges, more than 200 members of his association are facing a bleak future.
GR, which is average daily rate, has dropped, and it dropped by about 5%, 2015 to 2016. In terms of the ADR, revenue per available room, it was a drop from $39 to about $36. Then in terms of occupancies for Q1, which is January, February and March, there was an increase of occupancy from 41% to 42%. But my worry now is when I look at the figures for May and June, we have had a drop. This is when we started encountering the cash crisis. So I'm anticipating a drop.
Manyuma said the situation is worrying.
We also saw a drop in the average room rate. As well as drop in revenue per available room from about $39 in 2015 to $36 in 2016. Industry occupancy for Q1, which is quarter one, went up by one percentage point from 41% in 2015 to 42%. This is just an overview of the tourism industry performance for Zimbabwe.
He said some of the challenges faced by the sector can be overcome.
The challenges that we are encountering as an industry, when I was coming from Harare going to Mutare, we had 21 roadblocks. And I can imagine if tourists are going to the Eastern Highlands and they are stopped the way we were being stopped, I don't think it's good for our tourism industry. The other challenges that we also have is, you know, our borders. Let's go to Beitbridge border. You spend 11 hours on the border trying to cross. And can you imagine any regional tourist crossing to Zimbabwe? It's not feasible.
Manyuma further said his association has informed the relevant ministry about some of the problems faced by members of his organization. He said the cash crisis is hitting them hard.
He knows that we have really made reports on that, that we are not happy about that in the industry. Cash crisis as well. You can imagine I was in Vic Falls last week and I encountered quite a number of tourists who wanted cash in our ATMs and we didn't have money. And rightfully, they said, we are not going to stay even for a day. They returned back to their countries. I think we really need support on that.
Lazarus Dokora, while acting Minister of Industry and Commerce, recently blamed the current cash crisis on citizens who do not want to use plastic money.
Being addressed now is that in Zimbabwe, we use more than 85% of our transactions in cash and less than 15% in plastic money. In other countries, their total transactions in cash, they are 12%. And their plastic money transactions, they are around 88%. So basically what it means is we are using more of cash than any other country as compared to plastic money. That's why we have got a lot.
Chikanga Dangamvura, member of the National Assembly, Iso Fungai Mfumi, said the police roadblocks are a noble idea, especially now when there is an armed struggle in neighboring Mozambique.
Who are we to instruct the police to stop their operations? It's of a security nature. They know what they will be doing. And the reason why there is an increase in roadblocks, maybe there's something of security nature which we don't know.
Tourism Minister Walter Mzembe was not reachable for a comment as he was said to be attending crucial meetings. Reporting for Studio 7 in Mutare, this is Lweda Moyo.
More than 100 Zimbabweans in Britain demonstrating against the economic decay back home today forced the Finance Minister Patrick Chinamasa to sit in a taxi in London for more than an hour when he tried to leave a money-raising conference. According to Zimbabwe Vigil Coordinator and the Restoration of Zimbabwe Rights, Human Rights Chairperson for Central London, Fungai Mabunu, the demonstrators blocked a taxi that tried to whisk Chinamasa away from the conference venue. Mabunu says the demonstrators demanded to know what happened to the $15 billion in diamond revenue, which President Mugabe said disappeared. The minister and his team, which includes Reserve Bank Governor John Mangudya, is visiting Europe, where it has been meeting with business people and organizations discussing their interest to invest in Zimbabwe. People's Democratic Party President Tendai Biti was also attending the same meeting with Chinamasa. Mabunu tells reporter Jonga Kandemiri that the minister was clearly shaken by the peaceful demonstrations.
We are here at number 3 Noble Street. So what we are doing today, we are here to protest, you know, to tell the whole world that they are here to lie. So we're telling the world that we've got our $15 billion that has disappeared in Zimbabwe. The economy, as you know, it has collapsed. You know, now they're trying to introduce the bonds, not because Zimbabwe has no money. And Mr. Chinamasa is coming here to come and tell the whole the lies that all is well in Zimbabwe. These are the very same people who have damaged the economy. So we're telling the whole world these are people who have damaged our economy. So we intercepted his car in the morning. We approached him and he was visibly shaken because we told him the truth that he was a murderer. Where is the Itai Zamara? Where is our $15 billion? And why is that he have destroyed our country? The man was visibly shaken. He was whisked away through the back. Then during lunchtime, he was trying to come out and we trying to use the London black cab. Then we saw him. Then we intercepted the text again. Then people had sitting in the road. So the car was stopped for almost an hour, 30 minutes.
How effective is your protest? Do you think it's effective?
Yeah, I think what we're doing is very, very effective because we managed to tell even the delegates as they were going in to give them the flyers and telling them the truth. And from what we have been told, the delegates were asking the questions of the information that we had given them to say, this is the truth. So the delegates were asking and we're told that Chimamaka was dodging the questions all the time. So that's what we have done.
That was Fungai Mabunu, Zimbabwe Video Coordinator and Restoration of Human Rights Chairperson for Central London, speaking with Studio 7's Jonga Kantemiri. We also reached economist Godfrey Kanyenze of the Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, who told reporter Jonga Kantemiri that he does not see Chinamasa reaping anything with the desperate attempt to try and find someone who can help his government.
Firstly, it is very clear that we are in desperate times, and the measures that are being taken are desperate. So this is a desperate attempt to try and find someone with the pockets who can come in and assist. But however, I don't see the minister achieving much because there is already a clear roadmap that has been agreed by the international community that re-engagement with Zimbabwe, readmission of Zimbabwe into the international community of nations has to be based firstly on a very clear arrears clearance strategy. The government is in arrears in terms of its debt to its repayments to the IMF, the World Bank, and the Africa Development Bank to the amount of 1.8 billion, which it has to clear. And the initial agreement was that it was going to be cleared by end of April this year, but now it has been extended to end of October. So the issue really is that there is already a very clear roadmap that has been agreed. So government has to, first of all, fulfill the conditions that have been set out.
Mr. Chinamasa was meeting with some business people and organizations who you say have shown interest in Zimbabwe. Do you see them committing to invest in Zimbabwe soon?
You must be clear that discussions have always been taking place. But discussions are just that. They are discussions. They are explorations. People want to know when they meet the Minister of Finance, which direction the economy is moving. They want an update. So they would basically be very keen to get such an update. So it's an opportunity for the minister to basically explain how things are back home.
That was economist Godfrey Kanyenze of the Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe on the phone from Harare with reporter Jonga Kantemiri.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when host of The Connection, Tungameli Nkomo, will be talking with the listeners about the role of the youth in the current political unrest gripping the country.
If you wish to join the show, call us at 001-202-619-2077.
And now to recap today's top stories.
The situation is tense but calm in Harare following riots in the city yesterday, with residents now preparing for a mass stay away tomorrow.
Zimbabwe People First leader and former Vice President Joyce Mujuru calls for fresh elections in Zimbabwe amid peaceful protests in the country.
Protesters force Finance Minister Patrick Chinamasa to sit in a taxi for more than an hour.
That's our broadcast this evening. My name is Chris Gande. Good night.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Ntulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. lingalichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande endaweni zethu lamhlanje. Indlela zokukhulumisana zebulenjini zigcwele imbiko ekhankasela uZulu ukuba engayi emsebenzini loba kuphatheka kuleyo eyokuziphilisa kulabo abazisebenzayo i-complete shutdown kusasa. Owake waba umsekeli kamongameli welizwe osengumkhokheli webanda eliphikisayo, unkosikazi Joyce Mujuru ukhuthaza ukwenziwa kokhetho eZimbabwe ngokuphangisa. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa okuhambo lokuphendla imali emazweni angentshonalanga namhla uphinde wavinjwa ukungena emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Africa Confidential. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Indlela zokukhulumisana zebulenjini zigcwele imbiko ekhankasela uZulu ukuba engayi emsebenzini loba kuphatheka kuleyo eyokuziphilisa kulabo abazisebenzayo i-complete shutdown kusasa njengendlela yokubamba ngamandla uhulumende ukuba alungisise isimo somnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le inkuthazo iza ngemva kwezinye izehlakalo zokutshengisela ezigoqela i-Occupying Africa Unity Square Tajamuka, uhlelo lukamfundisi Evan Mawarire, umfundisi Patrick Mgadza weKariba leminye. Isikhulumeli seTajamuka umnumzana Promise Mkwananzi utshela intatheli zindaba ukuba beyemukela linkuthazo njalo bekhangelela ukuba abantu bazayilandela.
Ya siyathokoza kakhulu ngokwamukelwa kohlelo lokuthi abantu bajengisele kusasa esiluthola kuZulu weZimbabwe jikelele. Amakhona wonke elizwe asabelile, abantu bayavuma bathi yebo ye, it's long overdue, masimanya neni sibambe ndawonye sitshengisele ukungathokozi kwethu ngalokho kwenzakala elizweni leZimbabwe. Ngikhuluma nje so uZulu wonke jikelele, iZimbabwe yonke usesamukela lolu hlelo, and kusasa ngiyakhena shuwa ukuthi abantu bazabe bephandle betshengisela bengayanga emsebenzini betshengisela ukuthi hayi asithabi ngendlela into ezenziwa ngazo nguhulumende okhokhelwa ngobaba Robert Mugabe.
Kunkulumo yabo emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe eHarare Club, abalwa impi yenkululeko bathi bayayisekela linkuthazo kaZulu ukuba kungaze kwasetshenziswa kusasa. Okuyinto uMkhwananzi athi ibajabulisa bona njengomkhankaso.
Siyajabula kakhulu njalo siyamukela usekelo esizothiwa luvele kulabo abalwela impi yenkululeko ama veterans ethu. Sithi thina yikho sikhuluma iminyaka yonke edluleyo ukuthi hayi lalwela lokuthi abantu bakhululeke baye benelise ukutshengisela uma bengabe ngathabi ngento ezenzakala elizweni. And finally siyabona ukuthi ama-veterans asebuyile, aseseceleni labantu, asesima labantu.
Esinye sezakhamuzi zeHarare umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi uyayisekela linkuthazo.
Hayi, indaba ye-shutdown le siyayizwa sibili amaZimbabweans, ukukhanya ngani sebekuvumile ukubana udubo lukhona kulo dubo indlala, abantu kabalamsebenzi nxa bezama ukuthi bazincede ezitaladeni bayaxoshaniswa ngamapholisa, nxa bezama ukuthi bazincede amatitshala bezama ukuthi basebenze amapheya abantu kawabuyi, nxa sikhangela ama-students ema-universities baphila nzima, nxa sikhangela ama-pensioners kade sikabakarholi imali zabo zenyanga eka uni, nxa sikhangela yonke indawo nje sibona kuludubo ezibhedlela amanesi, sibona ukuthi kabakatholi izimali zabo.
Ethi akula ngenye indlela ngaphandle kokubamba ngamandla uhulumende ukuletha inguquko.
Ludubo sibili olukhulu olufuna ukuthi usizukulwane seZimbabwe basebenzi babambelane ndawonye ukubana hayi batsho kuhulumende ukubana hayi uhulumende usehlulekile. Lokhu kwenzakala kufuze kwenzakale ngokuthula njalo kungela budlwangudlwangu ngendlela okuyiyo yona kusisekelo sombuso.
Lo mkhankaso uza ngemva kokuba uZulu esengoqale ukutshengisela ngendlela ezehlukeneyo kunyanga ezimbalwa ezedlule. Kuqhamuke udlakela kunsukwana ezimbalwa ezedlule uZulu ekhala ngendlela uhulumende asesenza ngayo abaphila ngokuthengisa impahla bechise lapho okugcinwa khona impahla eyabilindele ukuhlawulwa eBeitbridge emngceleni leSouth Africa. Kwaqhamuka njalo odlakela lapho abahamba ngezimoto ezithwala uZulu emigwaqweni ebalisa ovela eRuwa, ePort, Mavuku leTafara betshengisele bekhonona phezu kokwenza kwamapholisa ukuhlukuluza uZulu ngokumthathela okuyimadlana okuncane akutholayo ngendlela yama-roadblocks angasapheliyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le in Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okay, waba umsekeli kamongameli welizwe osengumkhokheli webandla eliphikisayo eleZimbabwe People First, unkosikazi Joyce Mujuru, ukhuthaza ukwenziwa kokhetho eZimbabwe ngokuphangisa nxa kukhangelwe ukuthukuthela kwaZulu okuvezwa ukutshengisela osekusenzakala elizweni lonke eZimbabwe abantu besola okuningi. Unkosikazi Mujuru utshele emhlangano lentathele zindaba emzini wakhe lamhlanje eHarare ukuthi umongameli Robert Mugabe kumele nje adilize uhulumende wakhe ukuze kwandulele ukuqutshwa kokhetho oluqutshwa njengoba ilizwe selibhekane lenhlupho eziningi kwezenotho lakwezombusazwe. Ngakho ke ukhetho olutsha lulakho ukulungisisa lezo nhlupho. Ukhuthaze njalo ukusebenzelana kwamabandla wonke aphikisayo ukuze lokhu kufezwe ethi inkulumo zalokhu sezifike esigabeni saphezulu. Izisebenzi zikahulumende ziqale ukukhalala umsebenzi lamhla zikhonona ngokungabhadalwa iholo lazo lenyanga edluleyo. Abakhalale umsebenzi laba bagoqela ababalisi, odokotela, abongi lezinye izisebenzi zikahulumende. Kusasa khona inhlanganiso ezijiyeneyo ziyakhuthaza ukuthi uZulu engayi emsebenzini njalo amabhizimusi lawo engase avulwa. Untungameli wenkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Pride Mukono wachasisa ngokukhalala umsebenzi kwamalunga abo lamuhla.
Amatitsha amaningi namhlanje akahambanga emsebenzini ekhonona ngokungabhadalwayo nguhulumende kunyanga kaJune sesiphumela kalesi. Ababalisi abaningi bathe bona abalazi mali zokuthi bebe siyasebenza nohulumende njalo babona ukuthi uhulumende ukungababhadali kwakhe ukubakhangelela phansi. Siyakhuluma kubonakala ukuthi uhulumende yena usebenzisa izimali zelizwe ukubhadala ezinye izinto ezingokuhlala emahoteleni kwa-Vice President Mpoko lokuhamba phandle kwelizwe okwa-President Mgabena ngokwakhe. So lokho ababalisi abaningi bebekubona kuyinto engalunganga, yikho nje abahambanga ezikolweni namhla. Sinakhangela amaprovinsi sikhangela singayithi i-percentage ema-south sibone kule 10% amatitha ahambe ezikolweni. Sinenjalo ukuthi emasiko bekuze kume ku-12% amaprovinsi iManyikaland kungaphezulu lijana kwe-13%. Kodwa nje obekukhangeleka kaningi amatitha amaningi namhlanje akaya emsebenzini ekhonona ukuthi imali zabo zikathina zibhadalanga.
Ukuzaqhubeka kuze kube nini ukutshengisela lokho?
Ukuthengisela lokhu thina njengenhlanganiso sithe kumele kuqhubekele kuphambili kuze kufike lapho uhulumende azabhadala khona inhlawulo yamatitala enyanga le kaJune esiphuma kiyo. Yikho nje thina nxa imali zingenanga sazithola zakwanisa ukuthi sisebenzise saqhubekela phambili lokho sithengisela singayo emsebenzini.
Ezinye izisebenzi zikahulumende ziyikhalele lazo umsebenzi ngobuningi na?
Sizwe abasebenza labo odokotela labo mongi amanesi besithi bona hathi abasozele emsebenzini kodwa asizange sibekwazi ukuthi bangaka abangayanga emsebenzini namhlanje. Kodwa nje lezo ezisebenza emadolobheni amakhulu siyakhula njengabo Harare labobulawayo sibona anganele kulokusaba ukuthi engeke kuye emsebenzini bangaze zaxotshwa kumbe bazahlukuluzwa izinhloli zikahulumende.
Lo ke ngumnumzana Pride Mkhono isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe ngumnumzana Pride Mkhono. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa okuhambo lokuphendla imali emazweni angentshonalanga lamhla uphinde wavinjwa njalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ukungena emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Africa Confidential. Lumhlangano ubujonge ukuxoxisana ngentuthuko yeZimbabwe. UChinamasa ubikwene lisile ukungena emhlanganweni kodwa abakade betshengisela laba abenhlanganiso ezithile ezibalisa eZimbabwe Vigil le-Restoration of Human Rights bagcwala phandle komhlangano lo. UChinamasa uthe sefuna ukubaleka ngomnyango wensamo wangena etheksini kodwa abatshengiselayo bayigcwalela iteksi le behlabela ingoma ezicothoza uhulumende waze wehluleka ukusuka ukwehola elilodwa. Kodwa uze wancediswa ngamapholisa aweBhilitane izolo uChinamasa uvinjwe njalo ukungena emhlanganweni obusenzelwa eChatham House. Sixoxe lomunye obetshengisela owenhlanganiso yeZimbabwe Vigil unkosazana Pretty Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Namasa labantu bakhe, and then sina, we are just here to tell them obviously we're not here to interfere with Zimbabwe, and they cannot come here freely getting visas and coming to talk the UK government, IMF, to ask for imali to fund Zimbabwe. So sina, we sibela for under a vigil, and we thought we would to protest against them. That's where they belong, not la. So there were like massive support from Abantu, from MDC, Izapu, Evigil, Iro. Abantu basele phansi. The cab had to stand maybe for 30 minutes. I then went to move because we showed them anger yet. Utasitabanga. And we, I think he messaged by Tolile. Ukuthi asikho happy nge government ekhona ekhaya. And I think at the moment, Sebe cancel, I don't think Baza Pinduga because I want about 1-1 Sebe Hamba. So we are thinking would be Sabu Pinduga back, but they don't know who would see who's Zalan again. So we're just waiting, would follow how far, but I doubt it very much it was Baza Pinduga.
Yanuchina Masa Uloban.
Oh, when Abanya Bakabesa knew, Abanya and Bambo now to Moban, but Unabandu back for me, Zanu PF.
Sizokuthiwa izolo like labamisa njalo omunye umhlangano kade befuna ukwenza.
Yeah, bahle ukuphuma actually and kubuya amapolisa. So actually basezwe ngama British policemen. If it wasn't for ama British policemen vele ngaba phumanga. But amapolisa ayazabuya ukuthi no guys sizalibopha if you don't respond. So that's how baphume ku building eChatham House ikabaphume la.
Yeah, manje sike sezwa yena esithi uhambo lwake luhamba kahle njalo lethemba lokuthi uzabuya le mali ekhaya.
Libona ulamanga. Ulamanga, doubt it very much because Katesi, as I speak, basukile, I think that's an hour and a half ago. Abanye bakhe baphumile as well, so sebemlandelile wherever they are, so I doubt it very much ukuthi ihambe kahle meeting.
Libaningi okunganani elitshengisele?
Oh, sibaningi, up to 100 people.
Alo ke ngunkosazana Pretty Moyo ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Vigil ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwele Bhilitane. Lingakhohlwa uhlelo lwe Studio 7 Live Talk nge 8:30 kusiya ngo 9 ntambama lamhlanje. Sixoxa ke kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, isihloko sikhangela udlakela oluba khona nxa abantu sebetshengisela bebhaqabulwa ngamapholisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakhe leNigeria libikwa lenelise ukuvimba ukuhlaselwa kukaZulu ngabesifazane ababili abathiye amabhomba emzimbeni wabo befuna ukuvala abanengi. Amasosha abikwa edubula abesifazane laba abeqembu lesimoslem elidlulisa amalawulo abeBoko Haram amabhomba abo engakadubuki. inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kwele Ethiopia sezisebenzisa ukukhethwa kwalelo lizwe ukuba lilunga lohlangothi lwezomvikela emhlanganisweni yamazwe womhlaba o-United Nations Security Council ukuqhubezela ngamandla ukuthi uhulumende walelo lizwe abanjwe ngamandla ukulondoloza amalungelo oluntu. Ibandla le-People's Democratic Party kobulawayo likhuthaza ukubunjwa kwequla elizake libambe intambo zombuso liqondise ukuqutshwa kokhetho ngomnyaka ka-2018 kanye lokwethula umbuso oqondileyo ngoba ibandla le-ZANU-PF libikwa seliphelelwe ngumphako. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isikhulumi se-People's Democratic Party kobulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu, ukhuthaza ukubunjwa kwequla le-National Transitional Authority elizaqondisa ukhetho luka-2018 ukuze ilizwe liphume ebunzimeni elibhekane labo obokuswela imali, imisebenzi, indlala nokungethembeki, i-corruption.
Njengebandla le-People's Democratic Party sithi thina akube le-National Transitional Authority elizweni leZimbabwe eyiyo ezalungiselela ukuthi kube lokhetho oluqondileyo, ukhetho olukhululekileyo kuregisa abantu ngoba ibandla le-ZANU-PF selehlulekile lenhlanganiso zalo ezihlanganisela oZimbabwe Electoral Commission eyiyo kumele regisa abantu. Bakhulumile omakara ukuthi abala mali, bakhulumile ukuthi abala capacity because sithi thina kungene i-National Transitional Authority ezalungisa zene lezi nhlelo sesekusiba okhetho olukhululekileyo. Ikhuluma ngama-fashions, bakhuluma ngotimu lakho esengo-G40, bakhuluma ngokuxotha abantu, bakhuluma ngokuxolela abantu, ngokusasenda abantu.
UNdlovu uthi lokhu kumele kwenziwe ngokuphangisa njalo kukhokhelwe ngamabandla ezombusazwe emanyene, ezokholo, amagqwetha asatshiya umsebenzi lezinye ingcwethi kwezempilo ukuze kungacinise kufana lesikhathi esandlulakiso esikahulumende womanyano.
Ukhangela ukuthi kwenzakale loba lamhlanje loba ngeviki ezayo, kodwa kwenzakale masinya ngokuphangisa ngoba ilizwe selifile ngenxa ye-ZANU-PF. I-economy ifile, abalandlela abazama ukuthi bayilungise ngayo. Yikusibona ke abantu beZimbabwe sebesukuma ke bedemonstrate eBedweni, eHarare nakobulawayo khonapha, sikhangelele ukuthi kuyeza. Abantu sebezondile kabakhokhelwa amabandla ezombusazwe, kodwa ke abantu beZimbabwe sebethathelwe impilo yabo ke ngabantu abanjengabobima ke ababavalelayo ukuthi bathengeke ukudla, bathenge konke abakufunayo ke elizweni le-South Africa. Kodwa-ke elizweni kudura kumbe kungekho. Sifisa ukuthi ingakhokhelwanga abazombusazwe ngoba bazadonselana njengolokhu esikubone kusenzakala kwi-inclusive government. Sikhangelele ukuthi silama-retired judges, sikhangelele ukuthi kulabantu abakhokhela izinkonzo kube yibo abantu abazakhela yena le-National Transitional Authority.
Wengeze esithi uMongameli Robert Mugabe abasambaleli kwezokubusa ngoba usegugile njalo kaboni besala umqondo wabo ngoba abantu beZimbabwe sebeqalile ukutshengisela ukuba umbuso weZANU-PF abasawufuni.
Umgabe kasambali ke kumatrix yekubuswa kwelizwe leZimbabwe ngoba siluma ngokulu isegwele leminyaka engu-90 kukhangele ibandla lakhe leZANU-PF athi yena lizavuma, bazavuma ngoba sebebona ukuthi sebehlulekile. Abantu beZimbabwe sebeqalisile ke ukusukuma bathi ukuthi lokhu ZANU-PF asikufuni. Sethi kubona kusenzakala eBedgrace kutshiswa ama-ofisi eZimra, kutshiswa lokhu lalokho. Kubona kusenzakala eHarare kuvalwa imigwaqo ukuthi amakhombe angahambe, kuvalelweke ukuthi kungasetshenziswa. Kuyatshengisa ukuthi abantu beZimbabwe sebezondile, sebesukuma. Abantu beZimbabwe sukuma-ke la mabandla ezombusazwe abe sebanceda-ke kuzenzakala. Yebo kambe asikhulumi ngemali ukuthi kungabe zamalini ngoba ilizwe leZimbabwe yebo kambe linotile silakho konke nje. Okuhluphayo ukuthi kasila muntu owenelisa ukuthi akhokhelele-ke ilizwe ngendlela eqondileyo, singathi ngesilungu ngumaneja.
Umnumzana Isaac Mabuka owezaphu yena ukhuthaza uZulu ukuba amanyane lamanye amabandla ukuze kukhitshwe iZANU-PF embusweni njalo ngo-2018 bangayivoteli.
Kulabanye abangasephiselwa ukuthi wena ungafika ebhokisini usiyavota, siyabe sikukhangela ngamanga. Bangakunika umumbu wabo, thatha udle. Bakunika irayisi, uthathe udle. Ntani ungena lapha likhuzane lonke lithenge. Kuvotele intwana futhi for another 36 years. Ngena uthawutawakukuthe kwenzela ukuthi uzame ivumeke sesefumbule. Induna yabogodlwa uMaduna ma ngomunye wabantu bakomasapha abajamela ama-Rhodesian bangena ema-tension kasi intana enta kumele ikwazi ukuthi yafika isikhathi ukuthi ongasi kufa kuyini. Ungatala utwana hayi lokanga ngwabo kwe politics ozatshintsha umbali. Ungatala udosile ungumuntu oyuthi ungakhulumilisi babulawe lesikole abazalungisa ngobani.
I-National Transitional Authority ekhangelele ukubunjwa yiloba yisiphi isikhathi ibikwa imele ibone ukuba abantu babhalisile ilungelo lokuvota. Kusukela ngenyanga edlule uZulu weZimbabwe usehlala etshengisela esola uhulumende ngoba imisebenzi ayikho elizweni, ilizwe alilamali, indlala ibambile njalo labasebenzayo abasaholi. Kodwa iziphathamandla zebandla elibusayo ezikuhulumende zibonakala zilakho okuswelwa nguZulu osokubangele ukutshengisela ezweni. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthatha amanyathelo azwayo alakho ukuqeda udubo lokusilela kwemali emabhanga osokuhlukumeze uZulu ngoba eqeda isikhathi eside efolele imali. Intathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UZulu weZimbabwe uqhubekela phambili ebhekana lenkinga yokusilela kwemali yamabhanga. Iningi lamabhanga linikeza isilinganiso esincane semali emuntwini ngamunye ngelanga. Ocubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende sehlulekile kulolu daba.
Sokuthi phela siyazi ukuthi uJohn Mangujika wathatha vele inqola evele singesela maviri ye okwakufanele ukuthi akwenze yena kulokuthi kuphonga ukugijimela ukuthi agade inqola yakhona. Ngayocela walungisisa amaviri ngoba amaviri yethu, umnotho wethu, ama-enablers omnotho, ama-factors e-production yiwo angathi amile kathesi, yiwo amponjileyo. So nxa vele kungela magetsi, kungela manzi, ama-policies imithetho yakhona, into zakhona zonke zazifanele ziqale zilungisiswe ngoba ukuthela nje imali, kuphonga ukuthela nje imali akuncedi lutho.
Isiphathamandla sebandla eliphikisayo le-MGCT esimela iGweru Central uMnumzana Cecile Zuzai uthi uhulumende sokumele athathe amanye amanyathelo okulungisisa udubo lokusilela kwemali emabhanga kulokuyenga abantu ngokuthi uzadinda ama-bond notes azaqeda lolu dubo khona kungenzakali.
Hayi, ama-bond notes kumbe wathi ayisiyo solution. I-solution efunekayo ngeyokuthi ama-policies ezanu PF alungeswe ungathi ama investor abuye ne 100% yemali yabo wena uthathe 51 ngeganyavu uyabe senzani sibili. What works ukulungisa ama policies wonke lawa i production yenza kale and all that so that our import export difference itwe narrowed down.
Ethi kuqakathekile ukuhlolisisa imisebenzi eletha inzuzo elizweni kuqala njalo kule mithetho emihle engasekela abafuna ukuvula amabhizimusi eZimbabwe kuphinde kuvuselele lawo alobunzima okwamanje ngoba esiya elokhu esanda avalwayo.
Kanje uyabona kobulawayo ekhondutu ziyatunga ungakangele phezulu lapho awusaboni intutunya kusela luto, you know, ozek they are dead, FESOs are dead, Otrega Industries wa employ ama thousands and thousands abantu akusela egweru the same. Harare industry yonke it's like a quiet graveyard akusebenzi.
Ungwenya yena uthi kukhanya konke lokhu kungakakhanyi kakuhle kuhulumende ngoba elokhe lahleka kundlela zama ngayo ukuvuselela umnotho welizwe.
Yabona inkulumo zabo Patrick Jawu lezane zokuthi hashi savala amakampani abangafuni ukuthi zabo zabaxotsha. Yabona ukuthi yabona vele ukuthi inkulumo zakho na zonke zikhulunywa ngabantu abangazwisisiyo ngoba ama perceptions ukuthi uthi inkinga vele iya ngokuthi umuntu ubona kanjani into. So ama foreign investors alalele yiba balethe izimali zakhona thina asikwazi ukuthi se export izinto eziningi. Ukuthi i productivity nxa ingakalungisiswa le nkulumo zakho na zama policies nxa vele zikubakhulume ikhulumele eceleni sahlala sile nkinga. UJohn Mangudla loba angaza letha ama bond notes ayi 17 trillion dollars
Umpathi ntambobona ngembuso yezabelo umnumzana Sevia Kasukubere utshele abantu abasebenza ngokuzenzela emzini weGlenview eHarare ukuba uhulumende sezathathela bonke abalama industries angasebenziyo kwamanje awanikezwe kwabasakhulayo abalolwazi olufana lokulungisa izitulo, imbheda, amasofa lezinye impahla efana lelungiswa eGlenview ukuba bewasebenzise lawo mabhizimusi. Ingcitshi zezenotho zithi ukwenza okunje yikho okubanga amandla udubo lokubhidlika kwezomnotho kwelizwe njalo kuzenza ukuba kuthathe isikhathi eside ukuvuselela. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Lengoma emnandi ingoma kaZahara ehlabela lo George Mnetsi ingoma ethi yona incwadi encane isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Indlela zokukhulumisana zebulenjini zigcwele imbiko ekhankasela uZulu ukuba engayi emsebenzini loba ukuphatheka kuleyo ekuziphilisa kusasa. Owake waba ngumsekeli kamongameli osengumkhokheli webandla eliphikisayo unkosikazi Joyce Mujuru ukhuthaza ukwenziwa kokhetho eZimbabwe ngesiphangiphangi. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukuhambo lokuphendla imali emazweni angentshonalanga namhla uphinde wavinjwa njalo ukungena emhlanganweni. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama ngu Chris Gande ngelichiya ku Studio 7 Live Talk lilayo.